Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 26, 2017. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti iri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya pamusoro pebiometric voter registration kits. Mufundisi Ivan Mawarire vanosungwa nemapurisa zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevamwe vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe. Masangano akazvimirira muZimbabwe anobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti iri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya. Michina iri kuda kutengwa ichange ichishandiswa kudhinda minwe yevanhu kuitira kuti vanhu vasavhota kanodarika kamwe chete kanobvumirwa nemutemo. Izvi zvaburitswa pachena nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Rita Makarau, avati ZEC yaparura chimwe chirongwa chekutenga michina yesarudzo inonanganidza runyorwa rweminwe kana kuti fingerprints biometric software. Asi amai Makarau varamba mashoko ekuti vanenge vachishanda nekambani yeNikuv International Project yekuIsrael. Kambani iyi inonzi nevanopikisa yakashandiswa nezano PF mukubira sarudzo dza2013. Vanhu vakawanda vari kuchema-chemawo zvikuru kuti nyaya yegadziriro yesarudzo iri kunonoka zvikuru kubva hurumende zvayakamisa United Nations Development Program kana kuti UNDP kutenga michina mitsva yekunyoresa vanhu kuti vange vachivhota. ZEC yakapa basa rekutenga michina yebiometric voter registration kits kukambani yeLuxstone. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Makarau avatenda kuti vachiri kutenga mimwe michina yesarudzo yakati wandei.
Wangu ndingangoda kujekesa kuti zvatiri kutenga zvachichashandisa kuti tikwanise kunge tichinyoresa vanhu sevavhoti tiri kuzvitenga munhano mbiri. Nhano yekutanga ndo yatakaita yatakapedza pataitsvaga izvo zvatichashandisa patinenge tiri mumaruwa tichitsvaga mazita evanhu vanoda kunyoresa. Ndo zvichatora mazita nemifananidzo nemafingerprints evanhu tiri munzvimbo dzavo matinenge tichienda matinoti mavoter registration centers. Tatora data rese iroro kana kuti zvatingati zvakanangana nemuvhoti wega wega izvozvo, tichanozviisa mumushina mumwe chete uyo chatibatsira kuona kuti pane munhu here angada yakazvinyoresa kairi kana katatu. Ivo mushina iwoyo watichanoshandisa kechipiri, ndo nhano yechipiri. Hatisati tapedza kutenga zvinhu zvese zvichashandiswa nemushina iwoyo. Chimwe chezvinhu zvatiri kutsvaga ndingati isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu ichiona kuti aya mafingerprints takamba atora tiri kochundura, ayo tikaza atora taakumondoro, tikaza atora zvakare tiri kugweru mafingerprints iwayo. Isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu kuona kuti haana kushandiswa nevanhu vakatipa mazita akasiyana-siyana here. Pachirungu tunoiti automated fingerprint identification system.
Saka izvi zvinoreva kuti munenge makutangisa zvekuita imwe tender process herapa?
Ndizvozvo zvinoreva kuti takuchitangisa iye zvino, nekuti biometric voter registration kits izvo zvatinoshandisa mufield taanazvo taakuchitenga zvechipiri izvi ende tinokumbirwa zvakare nemutemo kuti tiende kutenda.
Saka munotarisira kuti mishina iyi inenge yazotengwa riini manje?
Inofanirwa kutengwa mumwedzi miviri mitatu inotevera nekuti inofanirwa kunge yaapo patinodzoka nemazita nemafingerprints evanhu kubva mufield.
Mapepa nau Justice Makara wanga achinyora-nyorawo nyaya yekuti iyo zeki nezenge yakushanda nenikuvhu mune zvimwe zvirongwa zvakanangana nesarudzo iyoyi. Ichokwadi here ichi?
Hachisi chokwadi nekuti vanhu vese vanoziva kuti maBVR kits takaatenga kubva kunani. Takataura ndofunga masvondo mairi apera kuti maBVR kits takaatenga kubva kukambani inzi Lacton Group of Companies iri kuChina. Iye zvino hatisati tatenga yandataura automated fingerprint identification system. Hatisati taziva kuti tinoitenga kunani. Saka hachisi chokwadi chekuti pane patichashanda nemikufu.
Sachigaro esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita Makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mufundisi Ivan Mawarire vasungwa nhasi zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe. Ava vari kugunun'una nekukwidzwa kunonzi kwaitwa mari dzedzidzo pachikoro ichi. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mufundisi Mawarire vechechi His Generation vasungwa paUniversity of Zimbabwe nhasi mushure mekunge vabatana mukuratidzira kwanga kuchiitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuita zvidzidzo zveudhokotera. VaMawarire vakachengetwa pakamba yemapurisa yeAvondale mushure mekusungwa kwavaitwa. Pataenda pamhepo tangarisa takwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kutinzwa kuti vaMawarire vapomerwa mhosva ipi sezvo nharembozha yavanga isiri kudairwa. Vachitaura pavhidhiyo yaiswa paYouTube vaMawarire vanoti vaenda kuchikoro ichi ndokunamata pamwe nevadzidzi vanga vachiratidzira ava. Vanoti wokusungwa kwavaitwa vachinamatira vadzidzi vari kuomerwa neupenyu ava hachizi chinhu chavari kuvhundutswa nacho. Vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachinamata nekuti zviri kuitika izvi hazvisi zvakanangana naivo vaMawarire chete asi kuti zvinhu zvinobata munhu wese wemuZimbabwe. Mumwe wevadzidzi vanga vachiratidzira ava Ignatius Mukwichi anove mubati wehomwe mukomiti inomirira vadzidzi paUniversity iyi kana kuti Students Representative Council ati vadzidzi vezvidzidzo zveutano paUniversity of Zimbabwe havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro neUniversity iyi. Mukwichi ati vamwe vadzidzi varohwa nevanochengetedza paUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Nyaitika panhu yekuti tiri kunetsana neadmin. Tiri kukumbira chembo chekuti vadzikise fees yedu, vanhu vanoda kudzikisa fees yedu. Fees yedu yakakwizwa nemore than 33% ofunye mari dzoti tingadzowa nekupi. This was saying not in this economy because hapana patinowana mari. Right now varodho ni tinge tichibuda muhost of atirikugara right now tinzwe netakanda matombo hapana kanda matombo pana vanhu vatorohwa nechi nemboma nema security guards but asi kutaura izvozvo. And they said this right now I said no we cannot be in that situation whereby fees no net 33% because right now our fees were 773 and right now fees are 1500.
Izvi zvatsinirwa noumwe mudzidzi wepachikoro apa uyo aramba kudomwa zita rake achitya kuti anozoshungurudzwa nevakuru vepaUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Pari zvino tauya takaungana semamedical students because pari kunzi tiri kukwidzirwa fees nenyaya yekuti tiri kuganzi tiri kugara mazuva akawandisa asi isusu mubvunzo wedu ndewekuti why now zvemakore esaya wai vavasiri kukwidzira vazozvifunga nhasi wai political dzira 1964 pakavhura medical school and yet izvezvi economy everyone knows our economy is actually going down saka mari yacho tiri kuiwana kupi.
Mumwe wevanga vachiratidzira uyo aramba kudomwa zita rake zvakare ati vakuru vechikoro vati vadzidzi vezvidzidzo zveutano vanga vachiratidzira Vanzi nevakuru vepa UZ vachibuda mudzimba dzavanogara pachikoro apa zvichitevera kuratidzira kwavaita nhasi.
Tanzi tibude mures maaccommodation atatinawo just because taita strike yekuti hatina mari.
Vadzidzi ava vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kuri kukonzera kuti vabereki vavo vatadze kuvabhadharira mari dzechikoro, uye vanoti kukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro uku kunogona kuita kuti ruzhinji rwavo rutadze kuenda kuchikoro. Mukuru wepaUZ vaLevi Nyagura vati titumire mibvunzo yakanyorwa, asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vari kushungurudzwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvematongerwo enyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti komisheni inoona nezvokuyananisa vanhu yeNational Peace and Reconciliation Commission yatanga basa rayo nemazvo. Pane vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vanoshungurudzwa munguva dzesarudzo, uye vamwe vachiurayiwa kana vokutsakatika. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata mutauriri wesangano reHeal Zimbabwe vaRollings Magede, avanoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru.
Zuva iri kwatiri I think rakakosha ndezvandingatara nditanga ndichitaura ndichidini. Pane zvakawanda zvakamboitika maelections akapfuura 2002, 2004, 2008. Pane vanhu vakarohwa, pane vanhu vakaurawa, zvakawanda zvakaitika. Kune vakatochwa, vakashungurudzika pati up to now hapana zvati zvaitika. Takati tasangana necommission inonzi MPRC, iyo inova iri mumbumbiro inoita basa renyaya dzekurwisana netsanzudzo. Zvinokurudzira kuregererana nekugara zvakanaka.
Zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa kuti chirongwa chekugarisana zvakanaka ichi ichibudirire?
Tanga takataza nemitemo NPRC commission yandiri kutaura inofanira kushanda. Basa recommission iyi kukurudzira kuregererana, kukurudzira kusarwisana, kukurudzira kuti vanhu vagare vachinzwisisana. Vachitobva tabvunza zvekuti vanhu vanogara sei vachinzwisisana, kune matanho anofanira kutorwa. Matanho aya anotorwa anosanganisira iwo kuti vaivai vakarohwa kumashure zvii zvakaita nemitemo kudzivirira kana kuti kuemishwa kuti vese vakarohwa kana vakaita sei. Matanho akatorwa kungava nevemutemo vakatorwa, kungava kana iyo hurumende, ndezvipi zvayakaita kuti vaivai vakashungurudzwawo vawaniswe zororo. Zororo rinokwanisa kusanganisirawo zvakasiyana siyana zvazvandataura, zvinoti kuregererana kana pane vanosungwa vachisungwa zvichienderana nekuti mutemo unenge uchitonga kuti chii.
Ko, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu iyi muri kuionawo sei sezvo nyika yakanangana nesarudzo kudai?
Muongorori yedu mumaripota tiri kutumira maweekly reports edu tikuona kuti pane zvinenge zvanyaya dzati kusangana nadzo dzekumbunyikidzwa kwekodzero kwevanhu dziri kuita zvikuedzera. Ende izvi mucherechedzo wekuti patiri kuenda uku kana pakasatorwa mamwe matanho kudzivirira mirishonga kuzvidzivirira, nyaya dzandiri kutaura idzi zvicharamba zvichiitika.
VaRollings Magede ndiwo mutauriri wesangano rinokurudzira runyararo munyika reHeal Zimbabwe. Vanga vari parunhare naNtungamiri Nkomo Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tsvakiridzo yakaitwa muRussia munguva pfupi yapfuura inoratidza kuti vanhu vakawanda vemunyika iyi vanofunga kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi uyo aive neudzvanyiriri vaJoseph Stalin, munhu akakosha munhoroondo yeRussia. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemunyoro anodiwa zvikuru munyika iyi vaAlexander Pushkin vari pachinzvimbo chepiri. Ongororo iyi yakaitwa muna Kubvumbi nesangano ravana chipanga mazano vakazvimirira reLavada Center. Nzvimbo dzakakwirira pane dzimwe muEthiopia dzagara dzakadzivirira vanhu kubva kuchirwere chemalaria. Kukwirira kwenzvimbo pamwe nemamiriro ekunze anotonhorera zvishoma kunoita kuti chirwere chemalaria chitadze kuparadzirwa munzvimbo iyi. Asi vanoongorora zvechirwere ichi vave kuti kushanduka kwekunze kwave kukonzera kuti chirwere chemalaria chibatewo vanhu vanogara munzvimbo dzakakwirira dzemunyika iyi. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Kushandiswa kwezvinodhaka izvi kunonzi kuri kuramba kuchikwira muZimbabwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse paine kuchema-chema kuti dambudziko iri riri kuvhiringa vechidiki vakawanda. Vachitaura muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvepfungwa pamwe nekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, amai Dorcas Tole, vati zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana zvevechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Stole vatiwo pana avo vari kuita dambudziko rechirwere chepfungwa, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka izvi.
Mastatistics edu ari kuti 45% of all those vari kurwara ne mental illnesses ari kukonzereswa nokutora madrugs. My statistics also anoti 65% of all youths vari kushandisa madrugs.
Amai Stole vati kunyange hazvo nyika yakatasana nedambudziko guru iri kushayikwa kwenzvimbo dzehurumende dzekuti vanoda kurega zvinodhaka vaporere vari kuri kuwedzera kuipa kwedambudziko iri.
Iye zvino hatina marehabilitation centers under government. Rehabilitation center ndeyokuti kana munhu akarapwa asati amboenda kumba ombofura kurehabilitation center vachimuasesa kuti ari kuita nani here kana kuti kwete, and vachiasesa kuti haadzokeri kunotora madrugs acho iwawo. But kunoku at the moment atina.
Mutevedzeri wemutungamiri weSADC Parliamentary Forum uye vari nhengo yedare reSenate amai Monica Mutsvangwa vati kuoma kweupenyu ndiko kuri kukonzera vechidiki kuti vashandise zvinodhaka zvakanyanya. Amai Mutsvangwa vakurudzira vechidiki kuti varege zvekukanganisa utano hwavo nekufurirwa kumwa nekuputa zvinodhaka.
Nyaya yekuoma kweupfumi iri kukonzeresa kuti vana vazhinji vari kubuda mumayunivhesitizi. Munozviziva kuti tiri pamberi nenyaya yekudzidzisa vana. Naizvozvo vana vazhinji vari kubuda mumayunivhesitizi vobuda voshaya mabasa, vopinda mumadhipureshen. Asi tiri kuti kune vana hapana chisingaperi, zvichapera. Musaende munyaya yemadrugs. Edzai kuzvibata panguva yakaoma kudai, kuti pazvinenge zvonaka ikonomi yakuita zvakanaka unenge uri right. Onai zvinoitika kana uchitora madrugs, unobva wataka kurwara, unogona kudzikira utano hwako and hauzounyatsi kugona kuita basa zvakanaka.
Mumwe musikana wechidiki aimboshandisa zvinodhaka akazosiya mushure mekuwana dzidziso muzvare Tendai Chaora vatiwo vechidiki vazhinji vanoshandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwi sezvo zviri kuwanikwa nemari shoma.
Chakaita zvonditore madrugs inhau yekubasa kwandakamhenge ndakambowana kumuchari, asi ndakazoregera zvanguwo nekufamba kwenguvawo ndarambidzwa nevabereki vangu. But ndakazoramba ndichingonwawo nenhau yenhamo. Ndofunga munongoziva madrugs akachipa. Tine mari atimuenda kunonwa madrugs, toenda tononwa bhiya.
Pamusoro pezvinhu zvinodhaka zvakaita sembanje necocaine, zvinonzi Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusashandiswa zvakanaka kwemishonga nemapiritsi anofanirwa kuva achirapa. Mimwe yemishonga iyi inosanganisira mushonga wechikosoro webrongolia, mushonga wokunyaradza marwadzo wepethadine pamwe nemorphine nemimwewo. Sangano reUnited Nations Office on Drugs and Crime rinoti vanhu vanosvika zviuru zana zvine makumi mapfumbamwe vanofa gore rega rega nekushandisa zvinodhaka pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Ofisi yemutewedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye mamwe mapoka ane makambani akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe National Roads Authority, ZINARA, National Railways of Zimbabwe, NRZ, National Social Security Authority, NASA, nemamwe anonzi haana kufambisa mari zvakanaka. NASA inonzi yakatenga nzvimbo yekuvakira dzimba inopfuura mamiriyoni matatu yemadhora kuchegutu, asi hapana kana bepa rinoratidza kuti nzvimbo yacho iri papi. NRZ inonziwo yakatenga zvinhu kunze kwenyika nemunyika zvinodarika miriyoni imwe chete yemadhora, asi nanhasi hazvina kusvika. ZIMURA inonzi haina kufambisa mari zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri emadhora. Studio 7 yaedza kutaura naAuditor General amai Mildred Chiri avati vanga vari mumusangano. Asi sachigaro webhodhi reNRZ Valeri Mavhima vati vanotambira ongororo iyi uye vatotanga kuongorora kuti sei zvinhu zvinonzi zvakatengwa zvimwe kubva muna 2011 zvisina kusvika. Ngatinzwe hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ichokwadi zvakataurwa naAuditor General kana muchiuyeuka gore rakapera inisa chairman dakaita authorized a forensic audit that went 5 years back, that is 2016 going backwards to 2011. Wanting to find out kuti kuzvinhu zvaimbotengwa sei zvaishandiswa neNational Railways of Zimbabwe. Pakazobuda humbo hwokutiwo kune zvimwe zvakatengwa zvinhu tibhadharwa mari pamberi kana kuti in advance, asi vanhu vaya vanenge vavabhadharwa mari vozokonewa kuzosupplya pagoods and services kuNational Railways of Zimbabwe. Iye zvino izvi tiri pakuishi nemheremhere yekunyatsoongorora kuti ndivanani vacho ivavo vachiripo here, ndivanani vakaauthoriza kuti mari iyoyo iendeswe. Zvinhu zvinorega kuuya.
Saka zvinhu zvaitengwa kunze kwenyika here kana kuti munyika imomo?
Zvaangosangana-sangana. Amwe anga ari masera pasi, amwe anga ari mafuta, izvo dzanga dziri simbi dzogadzirisa njanji, zvaangosiyana-siyana.
Sachigaro webhodhi reNRZ Valeri Mavhima vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yekusafambiswa zvakanaka kwemari iyi, Blessing abatawo munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo avati vari kushushikana zvikuru neuori hwavanoti huri kuitwa kuNASA vashandi vachinonga svosve nemuromo.
Zvinogwadza kune mushandi vashandi vakawanda tenge vari kutambudzika kumisha uko nemari dzavanopiwa mapensheni, asi patinotarisa kuti pavaishanda vaicontributa mari dzavo kuNASA, chii chiri kuitika kuNASA? Asi hazvisi kutishamisa nenyaya yekuti takagara chingotaura kuti kuNASA uko tiri kuona kuti mafambiro ari kuita zvinhu haisiriwo anofanirwa achiitwa. Vanhu vanoba.
Semaonerenyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti vashandi vaonewo chouviri sezvo variwo vane mari dziri kuNASA uko?
I think nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kuva tichiongorora mutemo uyu unogavhena maoperations eNASA. Maonero edu nezvaitika izvi zvokuti anomirira vashandi akatandaniswa mubhodhi achiramba kutambira zvinhu zvaiuya zvakatorongwa. President weZCTU airamba kuti mari dzinosvika kuma 20 milioni zvichingopiwa mabank, zvimwe zvichingoendeswa kucold storage, zvimwe zvichingoitoiswa apa naapa. Vairamba zvinhu zvakafanana neizvozvo kuti tinoinvesta patinenge tisina kuongorora.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nekuona kutambura kuri kuita vashandi vanenge vaenda pamudyandigere, vamwe vevaive vashandi ava vakaumba sangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust, iro richange richivamirira mumatambudziko avanoti vari kusangana navo akafanana nekusabatwa zvakanaka neNational Social Security Authority kana kuti NASA. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe vakaumba sangano iri uye vaive mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko.
iye zino tiri kuda kuti vanhu vose vazive kuti kwane sangano ravo samapenjenia zenasa vemuzhandigere kuti titange kutaura namastakeholders hurumende nenasa yacho kuti tinozvifambisa sei nemhosva yekuti hatisi kugutsikana nekubata kwatiri kuitwa samapenjenias sekuziva kwamunoita mapenjenias edu vamwe vari muno mumadhorobha vakawanda vari kumarizevha vanofanira kuzotora mari dzavo kumabhengi mutaundi vosvika mutaundi imomo vanoshaya mari dzacho vogarira vachivata kumabhengi mazuva ano kune chando anenge asina kutakura magombeti saka zvinhu zvese izvi tinofanira kuzvigarira pasi toona kuti zvinogadziriswa sei takasangana neivo venasa kana tichinge takonana nenasa toenda kuna minista wacho welabour and social welfare kuti tionesane kuti tinozvifambisa sei.
Muri kutarisira kuita musangano wenyu wekutanga riini kuti muzeye nyaya iyi?
Musangano nenasa takavanyorera tsamba vanhu venasa kuti ndo zvavapo nokuti takavapawo bhidhi yedu kuti zvinangwa zvacho ndeizvi ndezvekuti tinofanira kusangana navo totaura navo havasati vapindura asi isusu semapenjeniyas tiri kungosangana nyange tisati tasangana nevenasa nemhosva yekuti tiri kusanganira kuti iko mapenjeniyas acho vazive kuti kwaane musangano uripo unovamiririra wotaura masoko kuna vamwe kuti vajoine tiwande zvinhu zvigofamba.
Chii chinotariswa kuti munhu azove nhengo yesangano renyu?
Isusu tinongoda kuti tiwane jora chete kubva kunemumwe nemumwe pensheniya nemhosva yekuti tinoda kuti tive namaofisisi.
Mumwe wevakaumba sangano rinomirira vari pamugandigere vaGideon Shoko vari parunare nestudio 7 kuBulawayo. Zvatichangowana zvabuda kubva kumakundano ekosafa ari kutambirwa kusouth africa zvinoratidza kuti Zimbabwe yarakasha Mozambique 4-0. Zvichakadaro, makundano ecastolaga premier soccer league ave nemutungamiri mutsva mushure mekuumburudzwa kweblack rhinos mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadzokera panhongonya yemakundano ecastolaga premier soccer league mushure mekumbotorerwa utungamiri neblack rhinos iyo yakatsvedza nezuro mushure mekurohwa 2-1 neHarare City muMorris Depot Ground. Ngezi Platinum Stars yakashanya kuchicken in kuRuvebe Stadium nemugovera ndokunodzoka nepoint imwe chete nemangange e1-1 ndokupinda mapoints makumi maviri nemasere mamwe chete nemagame cocks asi chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chiri pamusorosoro nekunwisa zvibodzwa zvakawanda. Vachitarisa zvakanoitwa neNgezi Platinum Stars kuRuvebe uyezve nemarovero avari kuita zvimwe zvikwata pamusha pavo, muteveri wechikwata cheCapes United Vatadmand Goredema vanoti vari kuona kunge Ngezi Platinum Stars ichange iine izwi rakakura pakutorwa kwemukombe panopera mitambo yemwaka uno.
Kwata chengezi Platinum ka handiona ngoti yakarwa matimu zese mahombe yava Diamonds, Capes United, Highlanders inotora mamwe madiki ese hamira.
Asi rwendo rwekutora mukombe uyu harusi nyore nekuti Dynamos haisi kuita zvekutamba nemapoints. Chikwata chinoteverwa nechaunga ichi charamba chakatsonana nezvikwata zviri kutungamira mushure mekudambura Blue City 4-3 muNational Sports Stadium nezuro nezvibodzwa zvakabva kuna Obey Mwerahari, Lincoln Zvasiya, Denver Mukamba naChristian Opupa. Uyu wave mutambo wechishanu wakateverana Dynamos ichikunda zvekuti yave pachinhano chechina nemapoints makumi maviri nematanhatu asi inoenda pamusoro ikapihwa mapoints ayo emutambo wakagumira munzira.
Tinotenda Kariati vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Ndekusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.